ichokwadi vari pasiti in nasi izuva ratingati rechitu endafunda kuti vakatanga muzvechitatu masikati vakamboisa maturusi pasi asi vari kusevenza maemergencies anenge aitika paclinic anenge ari paclinic vari kumatenda iwayo.
Zvii zvichemo zvasvitsa kuti vashandi vasvike pakutora matanho ekuramwa mabasa aya vakatsina?
Kune zvakawanda zvinosanganisira PPE chaivo havana vashandi vekanzuro vari kuenda kubasa, zvikuru mahealth workers pamwe chete nevamwewo vanoseenza kusuwa nekuota namapurisa vanenge vari pachipatara vaona namabharana vanenge vari pazvipatara havana zvekuseenzesa zvakakwana, uyezve vari kutsutsumwa kuti mhuri dzavo dzaakufa nenzara havana muripo kana kuti vatingati pei yavari kupiwa nekanzuro, uyezve pamwe chete nekuti vazhinji vavo vari kufamba nzendo dzakakura kwazvo havasi kuprovhaidi kwa transport sezvamuri kuziva kuti palockdown pano hapana makombi ari kufamba. Izvozvo zvose vakapohwa zvichemo lockdown isati yatombotanga, asi hakuna kana chinhu chimwe chere chati chaitwa.
Ndavana mukoti chete here vari kuramwa mabasa kana kuti vashandi vekanzuro vese?
Pazvatanga ndana mukoti chete vangava varangwa mabasa, asi nhasi zvinoratidza kuti navamwe vose vanosenza kusuwa vanosenza kuota vari kufanira kunge vachisevenza panguva yelockdown ino vesewo vanenge vajoinira kuti aiwa nesuwo takangofanana nana mukoti. Saka pare zvino kune vajoina zvakare vashandi vekanzuro.
Saka vashandirwi vekanzuro vari kuti nematanho ari kutorwa nevashandaya
kubvira mangwanani ndakatomirira runhare runobva kwavari kuti vataure nevamiriri vevashandi ndava ivo vari kuti illegal strike isitiri kuti aiwazve vashandi vari kutsutsumwa kuti vataure nemi vari pasit-in ndopavari vakamirira kuti vataure nemi kuti tinzwisisane nekuti hakuna munhu anoda kuti asevenze asina zvikwanisiro zvakakwana, hakuna munhu anoda kuisa upenyu hwake panjodzi, mumwe munhu akarara zvake ari kumba kwake achipa maorders ari kumba kwake, isusu hati bodo izvozvo hazvikwanisike bodo. Tati kana vari kuda kutaura nesu mafoni edu hatina kudzima, takasununguka chazvo kutaura navo nokuti isu we are open for dialogue.
Tiri kunzwawo kuti ivo vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vakatsina vari kuti varoda kupiwawo mari dzecovid-19 allowances kana dzekubatsirika munguva ino yecovid-19, ichokwadi here ichi?
Ichokwadi, mamwe maguta akatopa vashandi vavo mari dzecovid-19 allowances.